Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishona eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro rari kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dweko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tinoti nevanhu vatashedza vatofanira kutisangana navo sekomiti, but vativo havana komiti, hapana musangano unoitika. Saka nokuda kwaizvozvo ndazobva ndatine musangano ngaubva wamira.
Vasivanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies in Zwa 3 nezakras. Ndatokansela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri weparliament waratidza kuti no, mutemo wakutenderwa muparliament.
Imwe nhengo yekomiti kubva kuZANU PF vawebisa shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaenderere mberi inyaya yekuti nhengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri hwavamunangagwa.
Ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchiti handive ndinobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino, ko unogona uya wozoita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yavamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa navamunangagwa? Zvori vakakutika zvinenge zvave kusawirira.
Imwe nhengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ari kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuitisa ishe dialogue semaonero angu nekuti matambudziko ese mitsiri yacho ihurukuro.
Nhengo dzeZANU PF dzave nemasvondo maviri dzichivhiringidza misangano yemakomiti anotungamirirwa neMDC. Nyanzvi yemutemo zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vati ZANU PF iri kukanganisa chose uye nhengo dzeZANU PF dzinofanira kurega paramende ichiita basa rayo. Rimwe gweta vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeZANU PF dziri kutyora mutemo.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbu redemtemo parliament inozvimirira yega, yakasiyana neexecutive. Saka kuti maMP ezanu ataure kuti anoda kuti machairman emacommittees anotungamirwa neMDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiva izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisanano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvari kuitwa nenhengo dzeparamende dzeZANU PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
ZANU iri kupopularaiza nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose, kuti muZimbabwe Parliament Committee System iri kushanda nenyaya yekuti vanhu veZANU vakwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo weMDC aurepo kunaidza vamunangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navanelson chamisa vataurira nepauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho, sezvo nhengo dzeMDC dzabuda musangano uyu dzichiti hatibvumirani nedano range rari kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare renational assembly advocate Jacob Mudenda yange yari kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.